Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 10/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu wofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Meya wechitungwiza obatwa nechirwere cheCOVID-19. Vanorwira kodzero dzevanhu vochema-chema nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa hurumende. Nhengo dzedare reCongress muAmerica dzokurudzira mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasiye basa nenyaya yemhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro, vamwe vanhu mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 839 vachibatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira vave mazana mana nemakumi masere nevatatu kana kuti 483. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi maviri nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 20,499. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 12,439 zvichitevera kupora kwevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara vanosvika zviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 7,577. Kunyange hazvo muBulawayo nemuHarare muri imo mune vanhu vakawandisa vari kurwara, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mumatunhu ose hwawedzera zvave kutyisa kana nyanzvi munyaya dzezveutano. Mukuru mubazi rezveutano kudivi rezvirwere zvekutapuriranwa Dr. Posha Manangazira vanoti svondo rino hurumende iri kutarisira kuwana ongororo inoburitsa pachena kuti kufa nekubatwa kwevanhu nechirwere ichi kuri kukonzerwa here nekamwe kamhando katsva kechirwere ichi kakabatwa kuSouth Africa nekuBritain ako kanonzi kanopararira zvakanyanya uye kuuraya vanhu nekubatawo vana vadiki. Mumwe akabatwa nechirwere ichi mazuva mashoma apfuura ndimeya weguta rechitungwiza vaLove More Michael pamwe nemudzimai wavo. Kuti tinzwe zvizere tabata vaMichael.
Na ichokwadi mukoma Blessing kuti takainda kunotestwa kana kunoongororwa tika maresults akabuda ari positive. Itesti kuitwa vashandisa aya vari kuti maPCR. Izvi zvinhu zvakaitika mushomo kunge my wife vakanga vasiri kunzwa zvakanaka, miri wavo waidziya, kupera musimba mumajoins mose omuni kutemwa nemusoro. Iniwo zvakare ndakaita the same problem yekuti ndanga ndane this mild headache nekupera simba mumajoins mose. Saka takanga tambozama umbotoro matablets or medication imwe kusvikira tazokurudzirwa nzayo madii mamboenda kuti munotestwa. So patakaenda kunotestwa ndo pakazobuda pabuda maresults ari positive sezvaari.
Saka iko zvino muri kupi?
Saizvozvi tiri muself isolation uyezve tikutedzera zvakatarwa nevo mahome remedies atiri kuzama kuti ndinge tichitedzera kuti tikwanise kukundawo dambudziko ratiwira kana tidendai.
Ndeipi kurudzira yamuri kupawo vanhu vemuchitungwiza?
Tunao zvakare kurudzirwa vagari vedu vemuchitungwiza kuti chitungwiza inzvimbo inozikamwa ine dambudziko remvura. Inzvimbo ine vanhu vakawandisa zvakare, inova the third largest urban population or urban settlement in the country. But tisino patinoti pedu kana kuti yatinoti our own source of water tinotomirira kupuwa. Dambudziko iri rakonzeresa kuti muzvibhorani umo munowanikwa muchinochera mvura yeveruzhinji munge muchinozara vanhu. Satokurudzirawo kuti kune makomitees mabohol, mawater points committees, aye dzine paanogona pose kumika shuwa kuti kutarisirwa kana zvinosungirwa kunge vanhu vachiteedza panochera mvura apa zvinge zvichiteedzerwa kuitira kuti chirwere ichi kana kuti imo muzvibhorani musava nzvimbo dzinopararira zvirwere kana kuti zvinoita kuti vanhu vange vachizara zvirwere muzvibhorani.
Ko mashoko enyuwo kuruzhinji rweZimbabwe.
Chikumbiriso changu kuti ngatiteedzerei zvatarwa izvi savagari uye sezvizvarwa. Uyezve kune vasiri kunyatsonzwa zvakanaka dai vakuzama kuti vakurumidze kunozviya pavamire sodati vateedzere zvinotarwa nezvinodikanwa nguva ichiripo tikwanise kukunda dambudziko nedenda iri rapinda mukati menzvimbo yedu uye rapinda mukati menyika yedu. Tiri pamwe chete tikateedzera zvinongodiwa tinokwanisa kukunda.
Meya wechitungwiza valove mo Michael. Vachitaura vari parunare kuchitungwiza kwakare mukuzeyawo nezvenyaya yekupararira kwakanyanya kwechirwere checovid-19 tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaive mukuru wechipatara chechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida.
Zvekuti vanhu vagare mudzimba zvakatokosha. Muchaona kuti takambotaura chiti nyika yedu inenge isina zvikwanisiro panyaya dzekubatsira kurapa chirwere checovid icho chichi sezvingaenzaniswa nedzimwe nyika dzingava neufumi hwakati wandei. Saka isu tinonyanya kushanda neshoko rokuti prevention is better than cure, kureva kuti kana tiine maitiro angakwanisika kuitika anoita kuti pave nokudzivirira kuti munhu asabatira utachiona hwecovid, ndoo zvinhu zvinenge zviine donzo guru izvozvo kuti zviitwe.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kukurudzira chiremba?
Kureva kuti nyaya iyoyo kuti vanhu ngavasangofamba nhando, ngavagare mudzimba zvinotovabatsira. Nokuti kana usina utachiona hwecovid iwe nevaugere navo, kana mukasangofamba nhando hatitarisiri kuti munganobatira utachiona hwekorona ihwohwo. Asi kana uri munhu wekuti vanhu vanongofamba vazhinji vacho kazhinji vachinetseka kuti varambe vakapfeka mask sezvinotarisirwa, vachinetseka kuita social distancing iya, vanhu vanongoungana pavaungana, vamwe havana mamask sezvinotarisirwa, vamwe vanongobata zvinhu zvose vasingagezi maoko nemvura ine sipo kana kusanitaiza maoko, muchaona kuti pakupedzisira kugara mudzimba kunobatsira.
Ko kune avo vanenge vabatwa neutachionawo?
Kana uinewo utachiona, chikuru chofana utachiona waunenge unawo ndezvekuti vanhu vanotarisira kuti unenge utori ne wakatoita isolate yourself, usingakwanisi kuti unge uchispreada utachiona huya kana kuti uwe unotatapuriranwa pana vamwe. Saka zvinotobatsira izvozvo kuti vanhu vagare mudzimba. Kutesta kwanga kungava kwakafanira, asi chikuru chakakosha ndechekuti tikwanise kubatsirana kuti tisaita kuti utachiona hupararire nenzira yekungofamba, nenzira yekungoungana pakawandiwa. Saka izvozvo zvinobatsira kuti vanhu vagare mudzimba. Uye muchaona kuti percentage huru munhu abatwa neutachiona hwekorona vazhinji havaratidzi masimptomu kana kuti havaratidzi kuti varwara nayo, asi vanenge vainayo uye vachikwanisa kuti vapararire chirwere ichocho kuna vamwe.
Zvinozofamba sei pamunhu akadai angakwanise kurapika here?
Saka zvinenge zvakakosha kana munhu agere achiona kuti kuda pane zvandiri kunzwa kana kuti kuda ndakambofamba, utachiona huya hunokwanisa kurapika namasoja omuviri iwe usiri kuuparadzira kuna vamwe kana kuti kukonzera kuti vamwe vahubati. Saka nyaya yekugara mudzimba iyoyi yekusangofamba nhando yakakosha kuti vanhu vaitevedzere, uye ichenjedzo inobatsira zvikuru.
nyanzvi munyadzi zveutano uye vaive mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemaviri zvine zana nemakumi maviri nerimwe kana kuti 72,121. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 89.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemaviri kana kuti 372,000. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe ane zviuru zvisere kana kuti 49.8 million. Mutungamiri webato rinopikisa RMDC Alliance vaNelson Chamisa varushora zvikuru hurumende nekusunga mutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala, meya weguta reHarare akamiswa basa vaJacob Mafume uye mutori wenhau vaHopo Chingono nevamwe vachiti izvi hazvifaniri kuitwa apo vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19. VaScala avo vari kuHarare Central Police Station pamwe navaChingono vari kupomerwa mhosva yekugovera imwe vhidhiyo yaiti pane mupurisa ainge arova mumwe mwana akafa muHarare amai vake vachipomerwa mhosva yekuti vainge vachikora mutemo wekuti vanhu vagare mumba. Mapurisa anoti mwana uyu haana kufa kunyange hake akarohwa nemagrass ewindscreen yekombi payakarohwa nemboma yemupurisa uyu. Gurukotari zvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti tsika yekuputsa mawindscreen inofanira kumiswa asi vachikurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana avo tatumira mubvunzo kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi. VaMafume vanonzi vari kurwara vari mujeri umo munonzi makazarisa. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vaChamisa.
Kusungwa kwa vaChingono vanova mutori kana mutapi wenhau nemumwe mutungamiri wedu vaJob Scala kana zvakaitwa kuna vaMafume, isu tinozviona kuti izvi imviro mviro nemano mano ekupererwa kwevaripo ava, tichitarisa kuti zvese zvinorakidza umbimbi ndoga kushandisa masimba zvisiri izvo kutonga kwechisimba kwechindimba ndimba kana kuparara nekudonha kwemamiriro anofanira kunge achiita kutungamirira kwakanaka kune murao kune mutemo. Isu tinoona sekuti mutemo wemunyika wakushandiswa kuparadza nokurwisa avo vanenge vachionekwa sokuti vanenge vari kudivi risingafarirwi nevarimo muhurumende.
Asika hurumende iri kuti kazhinji iri kusunga vanhu vaChamisa vanenge vachisvibisa zita renyika uyewo vamwe vasiri kuteerera mitemo yekuti vagare mudzimba munguva inoyi. Muri kuzviona sei?
Maonero atiri kuita ndokuti ndo pakushandiswa nyaya yelockdown kana kuti COVID-19 kuda kudzvinyirira vanhu zvakanyanya uye kuda kuti vanhu vange vari mudambudziko kunyanya-nyanya vachipinda matorongo kana kuti muzvitokis zvinenge zvisina kunge zvine utsanana hwakakwana. Saka zvose izvi tiri kuzviona kuti kuda kuedza vanhu, kuda kukanganisa vanhu, asi isu tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vasimbe vashinge nokuti mukaona zvodai ndiro mviro dzemanza mapfeka kana zvodai kurakidza kuti pane chakuda kuitika honai hore yakuitika honai mashura akuitika kurava kuti kuda kunaya imi munoziziva kuti kana rokwata ariite mbodza ringaoma uye kana inganisa kushikudzira shambakozi yacho asi zvinotonaka chete saka tiri kungoti zvatiri kuona izvi ndokuoneka kuri kuitwa nevari pava nokuti hazviitwi nevanhu vanogarapo kwenguva yakareba
munoreve apa vachamisa
zvakaitwa naSmith akaonekwa zvakaitwa naMugabe vakaoneka zvichaitwa zvina Munangagwa asi achitooneka hake nokuti tinoziziva kuti kusunga kune kuchitwa vanhu kumbunyikidza kunoitwa vanhu korwa kwebumbiro romutemo zvose izvi zvinenge zviri nzira dzokuda kuzama kuti tsvaro adane tivu isu hatisi kuzobviswa panzendo kana rwendo rwedu rwokushanda nerunyararo rwokushanda pamwe chete nevana vezimbabwe kuvandudza kuti donzo rezimbabwe itsva rivepo donzo rorugare regutsa ruzhinji rebudiriro rokuremekedzwa kwemutemo rokugara zvakanaka rokuwanikwa kwemabasa rokuti vanhu vave neutano zvikoro zvichinge zvichigadzika zvakanaka vanhu vave neupenyu hune pundutso hune chirevo zvatisi kutodzokera kumashure tichiramba tinazvo tiri kuona kuti chimiro chenyika zita renyika riri kusvibiswa yainzi Second Republic yava Banana Republic
mutungamiri webato remdc alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa nau reWall Street Journal rinoti muzinda weWhite House muAmerica wakamanikidza mumwe muchuchisi mudunhu reGeorgia vaBeyond Park kuti vasiye basa sarudzo dzeSenate mbiri dzisati dzaitwa svondo rapera sezvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vainge vasiri kufara kuti vainge vasiri kuferefeta kwavanoti kubirirwa kwesarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa muna mbudzi. VaTrump vakakundwa musarudzo idzi navaJoe Biden vebato remaDemocrats asi vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabirirwa kunyange hazvo vasina umbowo. Muzinda weWhite House waramba kutaura nezvenyaya iyi zvichakadaro nengo dzedare reCongress muAmerica dziri kuti vaTrump vanofanira kutorerwa matano ekumanikidzwa kusiya basa sezvo vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga apo vakapinda mudare kana kuti US Capitol zvine chisimba nemusi wechitatu vachiti havana kufara kuti vaTrump vainge vakundwa musarudzo dzavanoti dzakabirirwa. Vanhu vashanu kusanganisira mupurisa vakafa mukuratidzira uku kuri kushorwa nevakawanda. Vamwe vari kutiwo vaTrump vakarega kusiya basa voga muteedzeri wavo vaMike Pence vanofanira kugara pasi nedare remakurukota wovamanikidza kusiya basa. Mutauriri wedare reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vanoti kana vaTrump vasina kusiya basa vega vachasvitsa magwaro kudare kuti rivamanikidze kusiya basa uye vari kutarisira kuti nyaya iyi ichatanga kuzeiwa mangwana. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamiriri venyika dzeAustralia, America, Britain neCanada vabatana mukunyora tsamba yenyunyuto vachishora zvikuru kusungwa svondo rapera kwevanhu makumi mashanu nevashanu vekuHong Kong vanorwira kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera mutemo wakadzikwa neChina mwedzi mitanhatu yadarika unonzi unodzvinyirira zvakanyanya vanopikisa hurumende. China inoti mutemo uyu wakakosha kuunza kugadzikana muHong Kong mushure mekunge vanhu varatidzira zvakanyanya muna 2019. Vanoona nezvendege muIndonesia vanoti vakwanisa kuwana matura maviri emashoko emafambiro anoita ndege kana kuti black boxes zvichavabatsira kuti vaone kuti chii chakapa kuti ndege yaive nevanhu makumi matanhatu nevaviri idonhe nezuro ichangosimuka kubva muguta guru renyika iyi reJakarta. Ndege yemhando yeBoeing 737-500E yakadonhera munyanza asi yaimbenge yanonoka kusimuka nekuda kwekunaya zvakanyanya kwemvura. Iko shino tochimboenda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaObert Masaraure, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Tiri kutarisa nyaya zviri kuitika muzvikoro panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa cheLevel 4 COVID-19 Lockdown. Eva Masaraure ndino mugamuchira muchirongwa. Ngatizei nyaya tinayo nhasi muchirongwa. Danho rakatorwa nehurumende rekusiya zvikoro zvakavhurwa kuitira kuti vadzidzi vari kunyora bvunzo dzavo vawane mikana yekunyora zvakanaka, asi vasiri kunyora bvunzo vachikurudzirwa kuti vagare mudzimba. Sevarairidzi, danho iri makaritambira sei?
Ranga riri danho risina maturo chose, nenyaya yekuti vana ava vatiri kumanikidza kuti vanyore mazamanishoni vana vasina gadziriro dzavakaita, hadzisi bvunzo dzatingasi sacrifice my lives devan vana vangu vachipinda mumaschools vasina kutestwa, maticha achuya asina kutestwa, zvaita kuti denda recovid rambe richipararira muzvikoro. Hurumende ingadai yakatanga yaita mamajors ekudzivirira kupararira kwedenda, yoitipa vana mukana wekugadzirira bvunzo, yopa zimuseki mukana wekugadzirira bvunzo, tozonyora bvunzo dzakarongeka munzvimbo dziri safe.
Vadzidzi vari kuwana here mikana yekunyora bvunzo dzavo zvakanaka pasi pechirongwa cheLevel 4 COVID-19 Lockdown?
Zvine varairidzi vari kusangana nedambudziko rekufamba public transport hakuna muZimbabwe, nenyaya yekumonopolizwa kwakaitwa kuchipiwa zupo kuti inge iri yoga inotakura vanhu, iyo isina zvifambiso zvakakwana zvekutakura vanhu. Izvo zvaita kuti vamwe vana vatadze kusvika kunzvimbo dzekunyorera, vamwe vachinonoka, uye pavanofamba vanofamba vachisangana nevanhu vemumacommunities, pachiwedzera kutapura vakazara mumabhazi zvichiwedzera kuparara zvekwedenda recovid-19.
Tichitarisa nyaya yePPE, mbatya idzo dzakanangana nekudzivirira kutekeshera kwechiro COVID-19. Pane chatichachinja here muzvikoro? Tinonzwa makurukota ebazi rezvedzidzo vachiti nyaya iyi yakagadziriswa.
PPE inotaurwa kuti yakagadzirwa kunyanya mumanewspaper, tichiona ichitaurwa munhau, asi tikatenderera muzvikoro vamwana vachiri kunonyora mazamanishoni vakasunga zvidhende kumeso nenyaya yekushaya mamaski chaiwo. Zvimwe zvikoro hazvina mvura yekuti vana vageze maoko, zvinoperera kwakungotaurwa mumanewspaper topatinozvinzwira, asi kana tava paground hapana chatiri kuona chinobatika.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamasaraure, nguva ndiyo yadyanana. Petai hurukuro yedu nekukanda mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Zamanishoni haangonyorerwe kutika box rekuti gore ra2020 zamanishoni rakanyorwa raNovemba. Handizvo mazamanishoni kutarisa kuti vana vatakagadzirira vakavabata zvipi nevasina kubata zvipi. Saka mazamanishoni hatiri kumanikidzira kuti anyorwa aya mazamanishoni asina basa. Tinokurudzira hurumende kuti imise zvairi kuita izvi zvekuramba zvimbunyikidza kuti zvidai vana varamba vachinyora ipo pasina kuchengetedzeka kwakakwana. Imise mazamanishoni aya atangidzwe kunyorwa pasva, tinyore mazamanishoni chaiwo akarongeka munzvimbo dzakachengeteka vana nevarairidzi. Vana nevabereki tinovakurudzira kuti upenyu ndehwenyu, kana mukange mahwisa mumaoko ehurumende iyo ikatadza kukuchengetai. Chasara ndechekuti kana denda rauya mastatistics ndopamuchakwana tichinzwa kuti kwakati kwarwariwa kwakati kwafiwa. Ngatichengetedze upenyu, tine nguwana wakawanda wekuti vana vedu vachanyora mazamanishoni munzvimbo zviri safe, vachinge vaitawo gadziriro yakakwana. Kune varairidzi tinokuzivisai kuti mune kodzero yekuti kana muchinge tichiona nzvimbo yekushandira isina kumira zvakanaka, mune kodzero dzekuramba kushandira nzvimbo dzine njodzi.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, mabva kunzwa kuna vaObert Masaraure. Tinotenda zvikurusa vaMasaraure nekupinda muchirongwa. Vateereri vose vechidiki, titumireiwo kama voice note pa WhatsApp muchititsanangurira zvamuri kusangana nazvo pasi pechirongwa cheLevel 4 COVID-19 Lockdown. Tumirai ma voice note pa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mashoko aya tichamashandisa pachirongwa chedu cheThe Connection nemusi wechipiri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tosangana pachirongwa The Connection 8-9 PM muri yeZimbabwe nemusi wechipiri. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba
rangu. Manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande, ndine mwize mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Nasi tine mubvunzo unobva kuna Changamire ari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Ini ndaitawo mubvunzo, asi mubvunzo wangu ndaida kuti nditsanangurirwewo namufundisi waKennedy Mutata. Ndoye ndinosimbonzwa achitaura zvokuti taungana vafundisi tose tichinamatira nyika kuHarare uko. Inini hangu pamaonere ndinoita ndinoona sokuti zvichitendere izvi ndezvekunyepa, asi chivanhu chiriko pamaonere ndinozviita ini. Nokuti makare kare tichakura pakanga kusina musha waishaikwa bhuru romudzimu rakanga rakapirwa richitonzi sekuru richidanwa nezita ravasekuru zita romusha. Ende vakuru vechinyakare vaitevedzera chivanhu chavo vachikumbira mvura kumidzimu yavo, kuchinaya mbeswa dzichibva muminda vanhu vachiguta.
Saka chii chachinja naiva Changamire?
Kubva munguva yakauya zvinamato nhama ichaperi, nyika yakutambura. Vanonamatira nyika hakuna mhinduro. Vavanoti ndo vatumwa vachona vanonzi vaprofita ava. Panoenda madzimai vanhu achida kundobetserwa nomuprofita, magumisiro ekubetserwa kwachona vanoguma vapabonde kumukadzi womunhu. Ivo vari vaprofita zve vachiti zvetisu vatumwa tinonamatira nyika.
Izvi zvinokuratidza ichii?
Chitendero chinoreva zvenhema kuti vakafa vachamuka. Tina madzitateguru namadzitateguru edu akafa kare akainda. Hapana umwe here wakambodzoka uvavanotitaridza isu seprofu yokuti kana munhu akafa unozomukazve. Kusiya kwenhoroondo dzokunyepa dzakanyorwa muBhaibheri, uripo here navatana vose anajena musoro unoti ini ndakaona munhu wakafa akamuka? Asi zvechivanhu tinozviona nokuti zvinoitika. Kana mombe ikapirwa zvandareva zvemabhuru omusha, inenge ichitoekita kutotaridza kuti mombe ine zvakaigara. Asi vaprofita vanongorira nendimi vachitaura nhema. Ndoda kuti vapapatsano reve ipapo. Sei nyika yavanonamatira zuva nezuva ichiwedzerwa matambudziko? Kana chiri chokwadi kuti chinamato ndo chakanaka vadzimu vakashata, ndatenda hangu ndinokumbira kupindurwa naReverend Mutata. Ndingafara zvakanyanya.
Nhasi zvenyu Reverend Mutata, hoyo mubvunzo wakanangana nemi.
Tanzwa mubvunzo wachangamire kuSouth Africa vaWande. Mibvunzo yakawanda, asi tirega ndidavire mubvunzo umwe chete wekuti kune simba here kunamata kwevana vaMwari kana vachinamata vari pamwe chete, vachinamata Mwari uyu watinonamata muna Kristu Jesu. Ndiri kuti zvine simba vaWande, nokuti Mwari ndiye akatikurudzira kuti mudane kwandiri nezuva rokumanikidzwa. Ini ndichakudavirai. Mwari vanokoshesa zvikuru minamato yevana vavo kana vachinamata kwavari mumweya nemuzvokwadi. Tiri kunamatira kuti nyika yedu ive neutongi hwakanaka, vanhu vagarisane nerugare. Tiri kunamatira kuti nyika yedu ibudirire, zvinhu zvifambe zvakanaka.
Pane zvimwe zvamungabatsira vachangamiriro nazvo here?
Mimwe mibvunzo yabvunzwa navachangamire handigoni kuidavira pano nenyaya yekuti nguva yedu ipfupi. Asi ndoda kuvakokera kuti Mwari uyu watinonamata uyu ndi Mwari anorevesa, ndi Mwari ari siriasi kudarika kunamata kwatingaita nedzimwe nzira. Ndi Mwari anotsvaka kudavira minamato yedu nenyaya yekuti ndiye akatikurudzira kuti tidane kwaari, iye agotipindura. VaWande.
Vachangamire, ndinoimba magutsikana nemhinduro yamapiwa namufundisi Kenneth Mutata. Munoti vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vechirongwa chedu ichi, tumirai mazwi enyu paWhatsApp number jinoti 001-301-919-8140. Namba iyi ndeye zvechitendero chete. kusika sondori noya ndini wenyu tanona kawande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 kuzibandlela 2021 ngoKipstube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane weCovid-19 eZimbabwe.
Ama lockdown restrictions lawo sewathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu.
Uhulumende uthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
You must adhere to all the recommended preventative measures.
Umnumzana Job Sikala owebandla MTC Alliance obothwe izolo lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa.
Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma-inthanethi esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abalitshumi lanhlanu babulewe ngumkhuhlane weCovid-19 eZimbabwe izolo, kwathi bafika phose 1,839 bahlolwe batholakala beneCovid-19. Lokhu kwethusa abantu abaningi abathi uhulumende kumele asebenzise indlela ezijeneyo zokulimukisa uzulu ngokumemetheka komkhuhlane lo ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lweCovid-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose 20,499 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala beleCovid-19. Phakathi kwenani leli abedlula 12,349 sebaphepha kumkhuhlane lo, abafika phose 539 sebabhubha. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi asebetholakala beleCovid-19, lilandelwa isabelo seManicaland ledolobho lakoBulawayo. Uhulumende ukhala ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle, eyeWorld Health Organization. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguZulu ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lwezempilakahle olubona ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as
kumele nizilandele zonke lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane, okubalisa ukugqoka imaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Lokho kumele kulandelwe sivile. Le yiyo indlela kuphela engasiza ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eliyingozi kangaka. Ngiyalicela bakithi, hlalani emakhaya ngalesi sikhathi se-lockdown ngaphandle kokuba kukhona okuqakathekile okumele liyokwenza, okubalisa ukuyadinga ukudla, ukuya esibhedlela lokunye.
Medical facility for treatment.
Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kunengi okumele uhulumende akwethule ukwenzela ukusabalalisa imibiko yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19. Uyakhala unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngokwenziwa nguhulumende.
Ama lockdown restrictions lawo sewathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu, because abantu abaningi lapha eZimbabwe baphila ngokuthengisa, ngokuphuma phandle bebhotabhote bedinga imali nokudla ngendlela ezinjani ezithiyeneyo. asilo inani elabantu abaningi abasebenzayo lapha bathola iholo labo ekupheleni kwenyanga. Abantu abaningi bayazisebenza bedinga imali. Manje lokhu kuzayenza ukuthi kube nzima ebantwini ekuphileni nxa sebevalele lapha bathola khona ukudla kwabo kwansuku zonke.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Thembelihle Ncube.
Abantu ngabaphiwanga isithuba eleneleyo lokuthi balungiselele, especially labo abazisebenzayo abatholanga ithuba lokuthi bathenge izinto eziyizo ezifunekayo ezimulini ezisetshenziswa ngamalanga ngamalanga.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi abantu bayazulazula endaweni ezitshiyeneyo bedinga ukudla lokunye okwenza ukuthi bengazinanzi iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu ukwenza kwabo akutshintshanga ngoba indlala ikhona. Bagqoka nje amamaski yona la abakhuluma ngawo, kodwa bagqoka nxa bebona umpholisa kumbeni besalisa ukungena kwezinye indawo. Kodwa ukutshintsha ngokwabo ukuthi betshintshe ukuthi bebone ukuthi umkhuhlane lo uyabulala, abakuboni. Bakhangele bona ukuthi hayi siyalamba, singalala endlini njani thina silambile. Ingozi abayibone, babone ngathi ingozi yendlala inkulu kwedlula i-COVID.
Udube uyayisola kakhulu indlela uhulumende afundisa ngayo abantu ngomkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Bafana la umuntu lwana uthi nxa ungaqhatha umuntu uthi akundlingisele imota ndoda, yena ebuye lesando engelazi ngithi okunye ongamasipanela engelalutho ephongukubuya. Uhlube kwa singavula imota yakho yikuganda kuphela. Yikho abakwenzayo. Okwabo abasebenzisi singathi yiplanning baphongwenza nje. Uyabona ukuthi even singawukhangela ukuthi bakuqala njani ukukhuluma umuntu wonke elibe elibele kungakhanya ukuthi iqale nini, kwangazwakali ukuthi oza kuya emsebenzini uza ngubani, kungakhanyi lutho. Kuba nzima sibili ukuthi kona sithi ngabantu abangathi singabathemba ukuthi behlise umkhuhlane.
Uhulumende ngeviki ephelileyo uthe abantu kumele bazivalele ezindlini ngoba usumemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 elizweni emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisificamo nomunye 89 million asebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezimbili 1.9 million. Isibhedlela lesi sithi kwelemelika kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 22 million asebetholakale belomkhuhlane lo kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 373,000. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umnumzana Job Sikhala umsekelo umgcini silalo webandla le-MTC Alliance obotshwe izolo lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekelo wesikhulumeli sebandlaleli uthi uSikhala ubotshelwe ukuthi wethule umbiko okuthiwa ongamanga enkundleni zokuxhumana othi ipolisa labulala umntwana owayebelethwe ngunina. USikhala ubotshwe ephandle komthethwandaba lapho abemele umnumzana Hopewell Chinono intelezi zindaba ethiswa icala elifanayo. Ake sizwe uMava ekhuluma ngodaba lolu.
Job Sikhala bambophile izolo engulawyer emele uHopewell Chinono.
Okwamanje ungaphi uJob Sikhala?
Zamelela uthethoniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma-inthanethi esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi iHerald lama-ZBC abakhronikle bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJob Sikhala bayamhlukuluza, bamhlukuluza ngoba umela urepresenta abantu e-court njalo ungu-vice chairman we-party yethu MDC Alliance.
Baxotshana lo Sikhala nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba, abantwana bonke baza kuyisaba. Yikho into abayenzayo. Kodwa lokhu akusoze kusinqabele ukukhula. Abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izanu i-MTC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. kungenani sizabe lokho esikhankasa silandela imicho efakwa iConstitution yeZimbabwe.
Umnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leMelika akumelanga ligilele amanye amazwe imikhuba ulandela ukuhlaselwa kwesakhiwo seCapitol Hill ngabalandeli bakamongameli Donald Trump abebefuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes ngamalunga edale leSenate lawe-House of Representatives ngolwesithathu ngeviki ephelileyo. Umoya wethule umbiko namhla oveza ukuba ilizwe leZimbabwe limangaliswa ngokwenzakale eMelika okuthiwa yilo elilombuso obalulekileyo. Umoya uthi kulandela okwenziwe ngabasekeli bakaTrump kumele eleMelika lihlolisise wonke likwenzayo emhlabeni wonke jikelele njalo lingethuleli amanye amazwe iziqondiso zokubusa. EleMelika labambisana lamanye amazwe lafakela inkokheli yebandla leZANU-PF izijeziso zenoto lisithi bephula amalungelo kaZulu njalo kabaqhubi ukhetho ngemfanelo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bakusekela okwethulwe ngumoya besithi eleMelika selingcoliswe ngokwenzakale eCapitol Hill. Umnumzana Malaki Nkomo ngomunye wabachothoza okwenzakale endaweni leyo.
Okwenzakala eAmerica kuyinto esingathi thina kwele Africa lo mhlaba wonke jikelele yinto enhle kakhulu esenza ukuthi abantu bananzele ukuthi iAmerica ekade izenza yona ukuthi ilombono ongcono ngezombusazwe ilamanga. Singakhayela uDonald Trump udliwe namhlanje nguye osesima osetshotshozela ukuthi abantu bavukele uhulumende okhethwe ekusemthethweni. Ayisiyonto eqondileyo. Singananzelela bakuzamile eZimbabwe ukuthi iZANU-PF ithe siwinile ukhetho kwathiwa abantu bangavumi ukuthi iZANU-PF iwinile. iZANU-PF yawina ngaleyo ndlela. Umuntu uma sethe wawina kwathiwa usewinile kayekele abuswe lelo la ibandla eliyabe linqobile alekele libumbe uhulumende. Lokho kwenzakala iAmerica kwabase Africa thina siyakubongela kakhulu ngoba inkokheli zethu ezingade zichothozwa kakhulu uzokuthiwa zikwazi ukuqhuba ukhetho. Namhlanje kuyini uma uDonald Trump yena esesala ukuthi omunye owinileyo athathe ubukhosi? Konke okwenzakaleyo kudutshulwa abantu kubulawa amawindi konke endaweni enjani ehlonipha kanjani leyana kuba lusizi kakhulu kwabe America kade bezenza bona ayisingathi bazingqwele kwezombusazwe. Namhlanje sokukahle ukuthi bakwazi ukuthi ukubusa lokhu kufuna abantu balandele umthetho. iZimbabwe yalandela umthetho, iAfrika yalandela umthetho, singabotshelwa iAmerika okokwenza.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kweleZimbabwe ohlala kweleMelika uthi uTrump usengcolise ilizwe leli.
Umthetho awungeke uze kuvumele kona lokhu ukuthi azame ukutshaya ikhulu. Udliwe nge-election and udliwe fair and square and sibonile one of ama states adowa contesta iGeorgia bethembele ukuthi mhlawumbe i-runoff le izomvindicate ukuthi kuthiwe hhayi at least maybe kwaba lobuqilo benzakalayo mhla ka-November 30 election. Kodwa sibonile edliwa futhi njalo ama-Republicans by almost the same margin futhi ayadliwa ngayo Trump. Sizwile futhi efonele emalangeni adlulileyo efonele u-Attorney General weGeorgia emtshela ukuthi eyindoda awundingele ama-votes lapha angafika nje 11,000 something ukuthi ngibhithe uBiden. Konke lokhu akukho emthethweni. UTrump mthetho wakho usephula imithetho eminingi kakhulu. At this point vele ngabe nje ngumuntu osekumele afakwe ejele. Inkinga yona leyo ukuthi ulokhu engu-president therefore ulokhu elama-powers. And yikho kwenza ukuthi bangakwazi ukuthatha i-action on him. I bet you mhlaka 2020 nje ma efika 2021 sizobona ama-lawsuits amaningi ukuthi Trump umele ayijele and mhlawumbe yikho azama ukuvikela khona lokho kodwa seku-too late. Angiboni ukuthi uzokhona ngoba angiboni ukuthi uzostopa kanjani ukuthi uBiden abe ngu-president and lapha nje usephomba ukungcolisa ilizwe le-America i-assault ku-democracy le esiyibona isenzakala la. Sisenze iAmerika ibe yinhlekisa umhlaba wonke jikelele.
Kunabantu abaningi abakulandelayo okwenzakala eMelika. Abanye basithumezele imilayezo yabo kuWhatsApp.
Ya, into eyenziwe ngubaba uDonald Trump ikhipha iMelika isithunzi emhlabeni wonke jikelele. Ngoba iMelika ibisaziwa njengelizwe elihlonipha amalungelo abantu. imelika isizikhuphe isithunzi la kuzana uPF njengobana usizwa khathesa umnangagwa esithi imelika ayisilolizwe elimelilwe lamalungelo ukuthi lingapha elinye ilizwe amasanction ngoba lalo lilodlakela. So kusithi ukuthi ubaba uTrump into ayenze eMelika, uTrump uyafanana labantu bezanu kahlukananga lama Africans ahlukumeza uZulu because amaparty wonke lawa owezwa usithi ahamba hamba empini uhlanganisela oZanu PF labo lokuzena weSouth Africa la ngamaparty avele ehleze robuketo esonke isikhathi. So into enziwe ngubaba uTrump iyasihlukumeza njalo iyayangisa. So sicela ukuthi ubaba uTrump ehle sihlalweni ngoba wadliwa vele nguBiden futhi thina sakubona maqala kusiwa kukhetho ukuthi ubaba uTrump uzadliwa. Njengoba sasibonile ukuthi umnankagwa uzadliwa nguChamisa, lanxa umnankagwa walela kodwa wadliwa nguChamisa. So uTrump ayehlala phansi ahlukane lelizwe leMelika. Mina ngingumaseko eGadadi intaba zintuna.
Hayi ngiyakuzwa umsakazi indaba eyenziwa ngabalandeli bakaTrump leli. Hayi uTrump ngokwakho wrong. Yabona ke lo muntu engamele uzangena mbona usazobafaka edale, usazobabophisa. Ngoba kathesi phela sokulabantu abafileyo le mpahla yamoshakala lapha lalaphana, so mbona athi kurongo khonokuya. Idemokhrasi kayikho kanjalo, kumele admit avume ukuthi hayi ngcotshiwe. Hayi khona lokhu yena afuna ukukwenza. Lokho afuna ukwenza ayisikho, ayisikho totally intshola kancane. Barong abalandeli bakaTrump lawa. Ngoba soyumotha impahla, bemotha lo into eziningi ezishiyeneyo.
Ya, into leyo yenziwe ngabalandeli bakaTrump itshengisa sobala ukuthi lokho abawukhulumayo kakulabo ufakazi. Ikufuna nje ukuphambanisa ukhetho lwaqhutshwa kuhle ngoba ngade vele ubufakazi. Abathethe lelo thuba ukuletha lowo ufakazi kulelo dali ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ukuqilwa kwabo kwabangani. Kodwa ke njengoba benze udlakela usho ukuthi vele kabala qiniso ngalokhu abakukhulumayo. Ngakuye kusenziwa umhlazane ezahlala esihlalweni uBiden bavotshwe laba bantu bathonisise ngesenzo sabo leso.
Laba ngabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp. Okwamanje ibandla lamademokrats selizama ukususa uTrump esikhundleni ngokusebenzisa imithetho yeCongress ebizwa ngokuthi yi-impeachment. Kukhangelelwe ukuthi ibandla leli lizaphanyeka udaba lolu kusasa edale le-House of Representatives. Amalunga edale le-Senate akukhefu okwamanje kuze kuyefika isikhathi kugcotshwa umnumzana Joseph Biden ukuba ngumongameli. Kukhanya ngani idale leli kalisoze lihlafune udaba lolu noba nje kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele uTrump ajeziswe ngalokhu akwenzileyo. Kulamalunga edale le-Cabinethi lawo ahlolisisa imizamo yokususa uTrump esikhundleni. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leGermany lithi selidinge abanye abezomvikela ukumele bagcine isakhiwo sedale lepalamende kulandela ukwenzakale kwele Melika okulabalandeli bakamongameli Donald Trump abangene ngenkani eCongress befuna ukuphazamisa ezokhetho. So kwisikhathi sezamasiko.
Namhla sikhula ngale ke eDaluka eLubane lapho sixoxa khona lo mnumzana Morven Khelisa Ngwenya isakhamuzi sakuleyo ndawo. Siyakwamukela kuhlelo baba, kunjani khona ngapha?
Siyaphila mthembo omuhle. Kunjani khona ngapha Melika? Hayi ngapha sisaqandiswa lezulu, sibonga izulu uNkulunkulu osinika lona.
Ye, akusitshele ke baba Ngwenya ukuthi kambe ngasikhangeleza amasiko khona ngapho. Singathi ke ukukhuliswa kwabantwana abangamajaha lokho kusayenziwa yini njengakudala?
Umbuzo wakho muhle, ngiyawuthanda Dube. Ukukhula kwamajaha akusafani lokwayizolo kumbe okwathina esiphakathi. Okathesi hayi akusafanani sibili nyala kungakufanani.
Awakathesi amajaha singathi akhuliswa njani ukwenzela ukuthi phela abone ukuthi impilo kumele bayenze njani ngokuya kwesikhathi?
Kakuhle sibili. Ekukhuleni kwamajaha kulezi nsuku ngikho ngisho ukuthi kakusafanani. Awakathesi hayi abantwana bayakhula kuphela ibefunde abaningi ngokuswelakala kwezandla le mini engalinganiyo. Kuvamile sikho ukuthi sibabone bethathwa ngabantu bekhula kwezindawo beselusa izinkomo. Kujwayeleke abanye befunde khona ukukutsiketsa, akuseyikho kwayizolo. Sebethatha amasiko athiyeneyo, ungayisikho ukuthi bangamajaha ayiliwaziwo wona lana ezindulo kumbe aphakathi njengathi sokulo mehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini abantu abakwenzayo khonapho njengezakhamizi ukuze bekhulise abantwana bangabafana kumbe sebezikhulela nje songumhlambi kazelosile?
Njengezakhamuzi kakhudla izinto ezikhona ezigqondana lakho kusiyafisa ukuthi ngabe ziyatholakala. Zingatholakala yebo asali 0221 amajaha amancinyane kodwa kulezo mbuthano enjalo kabahambi abajaha khona. So ngiyeke sitho ukuthi kule hlelo ezinjengazo nezo eziqonda amajaha izakhamuzi kakhulu.
Hayi ke kaNgwenya balelisa uZulu.
Ngiyalithanda lonke ihlobo zami, ngiyabonga ukuba khona ehlelweni ngomnyaka omutsha. Ngini lonke ngilithanda, ngiyangekeli kukhumbula ihlobo zami emalaba khona ngalo maziwa kakhulu ogqohole ongwenya khonapho edaluke ngikhona idaluka yonke nje kuqela labo babosa irichi othuma bakhona laphana abathanda umsakazo. Ngiyalibonga bakithi umnyaka omutsha liphephe kulolu bhubhane olukhona lu-COVID-19 bakithi. Lihlale lifake amamaski lingesabi lingahambihambi lihlale emakhaya. Siyabonga inkosi ligcine lilime liphephe nanti izulu lilengozi liyana lile sivunguvungu bakithi livikele labantwana bengadlalela emanzini. Ngiyabonga.
Namhla besilo mnumzana Qhelisa Ngwenya ohlala khona ngale daluka esabelweni seMathewele North. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Usiphatheleni namhla uNtukwamelingomo wezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtukwamelingomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyibingelelani ngezihlobo ezithandekileyo. Ekuqaliseni komnyaka ka-2021 siwungene sithwele okuningi kanti besilenkangelelo eziningi ezijiyeneyo, kodwa kuseqinisweni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa ukade kusisinda uka-2020. Ngakho-ke imweyo kuyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 18 to 17. Sithola kulesi sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 18, minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kuloya muzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze? Anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17, ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngithile ubana umnyaka uyaqalisa, yiloo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Yomntwana ube ugrade 1 iminyaka enye, kulo nyaka ukhatha ugrade 2, ugrade 6 uya ugrade 7, form 2 uya kuform 3, form 3 uya kuform 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha-ke uyatsho uJakobe engabona wayebakhangela abantu ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, sizakuya kulela idolobho siqala khona ibhizinesi. Ngobana sesizwile ubana kuleya ndawo ibhizinesi liyahamba, uthi nxa ule bhizinesi ube usuthola ukuqalela ibhizinesi okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubuze sithi kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawukwazi ukuthi kulani? ngakho ukuthi abantu bangazibenza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo lingazenza izinqumo zenu. Zenzenini kazi zimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa ngiyathe ngathi lingakhuluma into yomnyaka eyakusasa lingayazi. Njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu ebakhona okwesikhatshana inyamalala. Uthi uJakobe ngabe lithi liceba konke lokweli kwenzayo lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Nanti gama elikhulu uthi aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokhu abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi. Xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze. Njoba nje uyabe uzenzela wena wedwa aze atsho athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuyakuba yize neze njalo kubi. Basikhulekeni baba Thixo ingcwele, sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyakuqalisa kwenzela ukubana lezi nqumo zethu ziphumelele. Amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza. Abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers. Webster ngiyakwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini kodwa nina abenkampani yethu bezwa lilokhe lisebenza kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo.
Ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona. Engingakutshela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi, nguye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizimusi azabe esebenza, kukhona amabhizimusi azabe evaliwe. Uhulumende wathi yena i-logistics is an essential service, iqakathekile. Njalo thina abethumeza, that is our area of speciality, yikho vele esikwenzayo thina njengabasha. Sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelise ukuthi zingene edolobheni zenze njani, zithenge ama-groceries. Bayasithinta ecingweni thina senze njani, sibaphathele lokho kudla abakufunayo. Bayasitshela nje abakufunayo sebathengile sibaphathele ezindlini, bona sebesibhadala imali ye-delivery kuphela. Kodwa thina silawethu ama-grocery hampers, it includes a delivery. Ukuthi besithinte nje thina sesinjani, sesihamba lapha bekhona ezindlini zabo sesibaqhubela ama-groceries wabo. Silama-groceries, silama-veggies, lento eziningi-ningi, le meat siyadeliver konke.
Njengoba eningi labantu sebevalelwe ezindlini, lokhu kuyalisiza na nxa sisikhangela indlela elidinga ngayo ama-clients amasha?
Yeye, lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama-customer lama-client amasha, ngoba abantu nxa bevalelwe ezindlini abavunyelwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna. Lokhu kwenza abantu begcine bebuzisisa ngokuthi benze njani. So ulwazi lonalo bayabengelayo lokuthi kulethumeza kukhona omunye mhlawumbi esiyake sike sasebenza laye uzathi yena hayi akuhluphi, lokhu wena okufunayo thinta abethumeza bayakwenza. Labayana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedilive endlini yakho.
Hayi, Webster siyabonga isikhathi yiso esesidliwe ngumankoyi. Gqiba ingxoxo yethu.
Abafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta kuFacebook, kuWhatsApp, kuInstagram, kuTwitter, sikhona lathi sibili. Inamba ngu 0773265854. Ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba. Social media pages wethu, uFacebook lafana njengethumeza, uTwitter njengethumeza, Instagram njengeThumiza ngibonge kakhulu.
Hayi Zulukandaba lisandukuzwa uWebster Muchena owenkampani yeThumiza. Lawe mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongisakhulayo ngiyakunxusa kuhlelo. Awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalolu hlelo, uhlelo lwe COVID-19 lockdown level 4. Thumeza i voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Liphila njani phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown level 4? Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili. Olebalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele bese lazo. Bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje. Oliver Lester, I want to do.